This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 3, 2015. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi. Magweta evaimbova sachigaro weZANU-PF kuMashonaland West vatemba muliswa abhadhariswa madhora makumi mashanu zvitevera kunonoka kwavaita kusvika kudare muchinhoi. Vanhu vakasara vasina pekugara zvitevera mafashamu akaitika mudhamu reTokwe Mukosi mudunhu reMasvingo gore rapera. Vanoti upenyu huchiri hwakavaomera sezvo pasisina rubatsiro rwavari kuwana. Mafashamu emvura ari kukonzera matambudziko akawanda munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakasara vasina pekugara zvitevera mafashamu akaitika kudhamu reTokwe Mukosi mudunhu reMasvingo gore rapera. Vanoti upenyu huchiri hwakavaomera sezvo vasina rubatsiro rwavari kuwana kubva kuhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira. Mashoko aya abuda pakuparurwa kwegwaro reHuman Rights Watch iro rinoburitsa pachena matambudziko akatarisana nevanhu ava. Mutoredu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kumucheto kwemusangano wekuparurwa kwegwaro resangano reHuman Rights Watch iyo yakaita ongororo pamagariro evanhu kunwa netsirenji, vamwe vevakasara vasina pekugara zvichitevera mafashamu emvura, vanoti havasi kufara kuti hurumende nanhasi haisati yavapa pekugara pakati tsvikiti mushure megore mafashamu aya aitika. Mumwe wevanhu ava, amai Kundiso Tevera, vanoti vanzwa nekungotamiswa-tamiswa nehurumende. Vati pavakagariswa kunowa netsipadiki zvikuru zvekuti mhuri dzose dzakakanganiswa nemafashamu aya hadzina chadzinokwanisa kuita.
Hapana pekuvaka musha wekuti kuti ndakavaka musha. Hapana pekuti iwe unenge wakasesewa vana vakanga vasina zvitupa. Vazhinji vaenda kuchikoro asi iwe une vana vakomana. Hapana panotarisira kuti kana vakawana vachawana pekugaravo mumahekita imomo. Hapana zvepanofungidzira kuti ndichati muroorawo chakavira chinyimo chake apo kana chinyemba kana chimbora. Hapana.
Amai Tevera vati chimwe chave kunetsa kupararira kuri kuita zvirwere zvemanyoka zvavanoti zviri kukonzerwa nemvura isina kuchena yavanoti vari kuwana muzvibhorani zvavati zviri chinambwe kubva panowa netsirenji pavakapiwa tuminda tokuti vagare.
Iyezvo hatisi kugara nezvipfuwo nekuti hakuna zvemvura yekumwa. Hakuna zveufuro hwengombe. Tiri kutogara ne kuzvibhorani ndokotokwera. Iyezvo ukamuka makuseni unozoka kuchibhorani kwachina pamwe na 2 okoko kana 3 okoko. Vana kazhinji vanokwera nezhara nyaya kushaya mvura. Midumbu vana vanenge vachiwa midumbu nekuti mvura iya vana vaijaira inenge ichivava.
Zvichakadai vakaita ongororo yemamiriro akaita kwakagariswa vanhu vakabviswa kuTokwe Mukosi ava uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadhewa mavhinga vakurudzira komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu kuti iferefete mabvisirwo akaitwa vanhu kuTokwe Mukosi pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu ava kuri kuramba kuchienderera mberi.
Tinokurudzira sangano reZimbabwe Human Rights Commission ndiro rinoona nezvekodzero dzevanhu vese vari muZimbabwe kuti ngavaongorore nyaya yechingwizi kuti mafashamu haana kukonzerwa nebwoni here akaitika muna February 2014. Kana pane zvakaitika vanhu vanenge vari nemhosva vabatwe nemutemo. Chepiri ndechekuti dambudziko namo iri kuonekwa nevanhu vekuTokwe Mukosi haina kupera. Vane dambudziko guru renzara, rekushaiwa mvura, rekushaiwa chikafu, rekushaiwa pokugara. Zvakare ugari hwavakawana panzvimbo yavari papurazi renwanesi. Purazi iroro rine makakatanwa yekuti ndere ani chaizvo chaizvo. Kune makambani akazvimirira anoti nderedu, hurumendewo ichiti nderedu. Saka tinoti hamugadzi vanhu patsva panzvimbo yakadaro.
Hatina ukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvinoitika mudunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vanga vasingadaire nhare mbozha yavo ukuwo gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakembo muhadhi vanga vachidzosera mibvunzo kuna vabasikiti. Vamavhinga vakurudzira kuti vari kushungurudzwa ava kwidze nyaya dzavo kumataredzi mhosva. Vamavhinga vataura izvi pakuparura kwaita sangano ravo gwaro rinotarisa mararamiro evanhu vakabviswa kutokwe mukosi zvichitevera mafashamo emvura yegore rapera riri kudaidzwa kuti homeless, landless and destitute, the plight of Zimbabwe's tokwe mukosi flood victims. Gwaro raparurwa neHuman Rights Watch iri riri kukurudzira hurumende kuti wanise pekugara vanhu vakakanganiswa nemafashamo emvura ava vanodarika zviuru makumi maviri pamwe nekuvaripa. Sangano iri riri kukurudzirawo sangano renyika dziri muAfrica reAfrican Union kuti rione kuti Zimbabwe yachengetedza kodzero dzevanhu. Mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vave sachigaro weAU. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington, the voice
of America.
Mafashamu emvura ari kukonzera matambudziko akawanda munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Vanhu vakawanda vapudzirwa dzimba dzavo nemafashamu aya, asi mudzimu wakupa ronda wati nhunzi dzikudye. Sangano remamiriro ekunze rinoti mazuva maviri anotevera mvura iyi ichatanga zvakare kunaya zvakasimba. MuHarare, mvura yakanaya zvakasimba kutanga nesvondo zvikuru kuHarare West uye pakati peguta. Vamwe vanhu vanonzi vakatozonunurwa mushure memaawa akawanda mushure mekunge vaedza kutyaira migwagwa yakazara mvura. Mapurisa ari kuyambira vanhu kuti vasatyaire munzvimbo ine mvura yakawandisa. Munzvimbo dziri muZambezi Basin, vanhu vari kunzi vagare vakagadzirira sezvo kuMozambique kuinewo mafashamu uye vanhu vanosvika zana nemakumi mashanu nemapfumbamwe vakashaya. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumiriri waHarare West mudare reparamende muzvare Jesse Majome.
Muconstituency mangu muHarare West matadambudziko remafashama emvura apinda mudzimba zvisionekwe sati zvamboonekwa ndikati muHarare yese ino kuti vanhu vakarara vanoona mvura yatozara yatonyatsozara mudzimba yatopinda mumasofa mumibhedha nezvimwe zvakadaro. Idambudziko rakaoma ratakaona musi wesvondo pane mvura zhinji yakanaya zvichiwedzera pamusoro pemiti yakarohwa nemheni ichivhara migwagwa ichidonhedza mawaya emagetsi neemafoni ichibvaendesa nemagetsiwo. Idambudziko rataona chaizvo izvi.
Dambudziko iri mukati riri kukonzerwa nei? Ingori mvura zvayo nje here kana kuti vanhuwo vane zvavari kuita kuita kuti dambudziko iri rikure kudai?
Ndingati zvemheni hapana angamisiwo mheni kana ikafunga kurova miti nekudzirava zvakadaro inowanikwa, asi pane dambudziko ringacho rinokonzerwa nevanhu kana nekanzuro. Pane miti inofanira kupota ichitemwa ichichekererwa, imwe yacho ndeyekanzuro imwe yacho ndeyevanhuwo zvavo. Saka pane hapasi kuitika kupota kuchichekwa miti, asi dambudziko remafashama ii ndinotarisira ndofunga kuti iri dambudziko remafashama iri haasi mwari. Ngatisapei mwari mhosva yekuti vanhu vapindirwa nemvura mudzimba. Tikuona guta reHarare rane nguva chaizvo risiri kukwanisa kupota richitsvaira ndikati kuchenesa madhireni emvura aya. Zvakatanga ndifunga kana makore masera apfuura apo pakatangwa naminista relocal government, Minister Ignatius Tumbu, kurambidza kanzuro yeHarare kuti isapinze vanhu basa.
Mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Jesse Majome vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri weRed Cross vatekumo Mazuruse kuti tinzwe kuti sangano ravo riri kubatsirawo sei vanhu vawirwa nedambudziko remafashamu emvura.
Takakwanisa kubatana nehama dzedu dzekuInternational Federation of the Red Cross kutiona kuti rubatso rupi rwatingawana kuita kubatsiridza patiri ratinazvo. Saka takawana support yedisaster relief fund yakauya kuti basiridze. Saka pari zvino tiori muchishi kuedza kuunganidza chikafu, mafood bags nekupa kunzvimbo dzakawirwa dambudziko iroro. Tirasa nyaya dzehygiene, health and hygiene promotion. Tine zvakare makits atinawo ekuedza kubatsira nehama dziri munzvimbo dzakawanda mvura idzodzo kuti vakwanise kuva neutano hwavo nekuchengetedza futi zvakanaka mvura kuti ive yakachena kuburikidza nekuvapa maapa tablets aya nemawater buckets ekuchengetedza mvura. Then kwakadonha dzimba tiri zvakare muprocess yekuvapa matapolins kuti vakwanise kuvaka matemporary shelter for now kutora mvura yacho iri kuramba ichiwedzera.
Mungatiudza kuti makwanisa kuwana mari yekubatsira vanhu vawirwa nedambudziko remafasha memvura?
Tataita so far inosvika $200,000.
Mutauriri weRed Cross vatekimo mazuru se vari parunare kumasvingo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Magweta evaimbova sachigaro weZANU-PF kumashonaland west vatemba muliswa abhadhariswa madhora makumi mashanu zvichitevera kunonoka kwavaita kusvika kudare nhasi muchinoi. Mutongi wedare ati kunonoka kusvika kudare imhosva sezvo kunenge kuri kuzvidza dare. Vamuliswa vari kupomerwa mhosva yekuba pfuti dzemumwe murimi wechichena vaMiles Walter Hall. Vamuliswa vachapinda zvakare mudare mangwana apo vachakumbira dare kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti rinotambira nemufaro masangano kana vanhuwo zvavo vanoita mabasa ekubatsira veruzhinji kana chete masangano aya kana vanhu ava vachiremekedza pamwe nekucherechedza utungamiri webato. Mashoko aya anotevera danho rinonzi rakatorwa nerimwe sangano rinonzi riri pasi pebato iri reMDC, reMDC Veterans Activists Association, iro rakaparura chirongwa chekubatsira nhengo dzebato dzakaparadzirwa misha nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Nezuro, sangano iri rakaparura urongwa hwaro hwekuburikidza nekupa imba kune mumwe mudzimai akaparadzirwa imba yake muguta reBulawayo nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF mugore ra2002. Sangano iri rakavaka imba ine mipanda miviri uye rinonzi rine urongwa hwekuvaka dzimwe dzimba mumatunhu ose gumi enyika. Jonga akandemiri weStudio 7 abata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Isu sebato reMDC rinotungamirirwa nababa Morgan Tsvangirai tinoti hapana chakaipa kuti pave nemaassociation emusangano anobatsira nhengo dzemisangano dzingava dzakawira mumatambudziko panika zvakaitika pakuvakwa kwakaitirwa imba yakavakwa yamai avo kuBulawayo neVeterans Association. Tiri kuti isu munhu wese anenge ari nhengo yomusangano weMDC anonge achisungirwa kutevedzera mutemo kana pachirungu ndikangotiwo marules emusangano. Hapana chakamboshata kuti pave nemaassociation akanangana nezvinodiwa kuitwa nomusangano achitevedzera marules omusangano. Tinotozvifarira chaizvo kuti tive tinokura tinokwanisa kubatsira vanhu vamwe vakaona tsaona tinoziva zvakaitika muna June 2008 kubva muna 2000 maelections a2000 muna June pakatanga kufomiwa MDC kuinda maelection vanhu vazhinji vakapisirwa dzimba vamwe vakapondwa vamadzimai vakabhinywa. Tinoziva kuti kune vanhu vakawanda vakakanganiswa nenzira dzakasiyana siyana. Saka veVeterans Association tinoti kana varipo vachitevedzera zvavo musangano marules nemaregulations omusangano wedu weMDC unotungamirirwa navatsvangirai hapana chakashata, tinoshanda tose. Chinongodiwa chete apa ndechongoti ngatibatanei, ngatitevedzerei marules omusangano wedu, musangano ukure, toda kuti upfakachire Zimbabwe yose.
Avo vanga vari mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare naJonga akandemiri weStudio 7. Jonga abatawo mutauriri weMDC Veterans Activists Association vaSweden Chirodza kuti tinzwe pavamire.
Musesara tichitendera kuvaka kwatakaita imba yamai Regina Ndlovu. Imba yakaparadzwa muna 2002 moto yaikonzerwa nemawo veteran nevanhu vezanu PF wakaita mijonga kupumula ipumula iri kunze kweBulawayo. Nangoti imba dzakawanda dzakaparadzwa nguva iyoyo. Takaona kuti mai Regina Ndlovu vakakundikana kuti vabude mumatambudziko aya. Saka takati toita monde mutirungu helping hand, tikaita kanzatu kanzatu. Nangoti vanhu vakawanda vakaita contribute vanobva kumaprovince akawanda. Saka zvakabva zvangoreruka kuti tisimudze imba iya tinyatsoipe mai Regina Ndlovu.
Urongwa hwamakaita uhu urongwa hwanga huri pasi pebato renyu here reMDC?
Takangozviitira senhengo dzeMDC nokuti iyo pati pachezvayo haina mbobvira yaita urongwa hwakadai. Saka takangoti isu semaveteran eMDC tisu tinonyatsoziva pataidzimbiwa, pataikuwadzwa, pataikoneswa nevanhu vezanupf. Tikati ngatibatsirei umwe wedu ngaapinda mudambudziko. Saka ndozvatakaita.
Tinonzwawo kuti hamuna kukoka utungamiri hwebato renyu mudunhu reBulawayo. Zvikonzero zvipi?
Takakoka president Morgan Tsvangirai, asi president vakarambidzwa nevamwe vatungamiri vemMDC kuti vange vachiita attend event iyoyo. Saka ndangoti vari kuti hatina kukoka, havasi kutaura chokwadi. Takanyatsokoka vakuru ndingangoti muna November gore rapera, asi takazotaurwa muse Friday neumwe wavakuru kuti president havasi kuuya nokuti inamuwirira nevamwe vakuru vemMDC.
Mutauriri weMDC Veteran Activist Association vaSwithan Chirodza vari parunare muBulawayo naJonga Kandebiri weStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindanet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata paFacebook, taane Facebook page, endai pa www.facebook.com/voa.shona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona. Imwe nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vaFilani Zamuchia vanoti masangano akazvimirira munyika haasi kushanda zvakasimba munyaya dzesarudzo. Izvi zvabuda pamusangano wekuzeya sarudzo yemutungamiri wenyika yeZambia yakaitwa mwedzi wapera. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wange wakarongwa neveZimbabwe Election Support Network pamusoro pemafambiro akaita sarudzo yemutungamiri wenyika kuZambia, vaZamuchia vanoti masangano ekuZambia akaita basa guru rekudzidzisa vanhu pamusoro pesarudzo, uye vati masangano emuno ari kutadza kuita izvi. Vati kunyange hazvo Zimbabwe iri kuda kuita sarudzo dzemabi elections dzekusarudza vachatora zvinzvimbo zvakasiyiwa namai Joyce Mujuru kuMount Darwin navaEmerson Munangagwa kuChirumanzu, Zimbabwe. Masangano aya hana zvari kuita kudzidzisa vanhu kodzero dzavo pasarudzo. Vati dambudziko guru remasangano emuZimbabwe nderekuda kudzidzisa vanhu kodzero dzavo kana kuti civic education panguva dzesarudzo chete, uye vati chakakosha ndechekuti vanhu vanofanira kugara vachidzidziswa zvisinei kuti pane sarudzo here kana kuti kwete. Vati izvi zvinoita kuti vanhu vazive zvakakoshera kuvhota, uyewo zvinoita kuti vasamirire kuudzwa kuti vanyorese kuvhota kana kuudzwa kuti vandovhota.
Nemamiriro akaita zvinhu, masangano aya haana zvaari kuita, uye anenge asina simba rekudzidzisa vanhu kodzero dzavo nezvavanotarisirwa kuita. Zvakakosha kuti masangano aya arambe achidzidzisa vanhu zvisinei kuti kune sarudzo here kana kuti hakuna.
Mukuru werimwe sangano rinoona nezvesarudzo reElection Resource Center vataunda Chimhini vati vanobvumirana nemaonero avaZamuchia, uye vati sangano ravo rave kusandura mashandiro aro kuti ripe dzidziso nguva dzese kune veruzhinji maererano nezvakakoshera kuvhota pamwe nekusarudza vatungamiriri vavanoda. Vati masangano akaita seravo akakwanisa kuita izvi kuZambia nekuti komisheni inoona nezvesarudzo yakavapa mvumo yekuita izvi, uye vati izvi hazviitike nyore nyore muno.
Kuzambia dambudziko iroro ranga risingaonekwi. Chatakaona chinofadza ndechekuti masangano akazvimirira ega sana Election Resource Center vaipuwa mukana kunyatsoshanda vachikurukurirana nevanobata sarudzo kuZambia.
Vachimini vaZamchia nevamwe vataura pamusangano wanhasi vati Zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza kubva kuZambia, iyo vati yakaita sarudzo dzakajeka. Vachimini vanoti zvidzidzo zvingatorwe neZimbabwe kubva kuZambia inyaya yegwaro revavhoti rinopiwa kumapato ese anenge ari musarudzo pamwe nevanoongorora sarudzo pachena, nyaya yekusabhadharisa vatori venhau pamwe nevanoongorora sarudzo pamwe nenyaya yekuti vanhu ava vanopiwa mukana wekupinda munzvimbo dzese dzinenge dzichivhoterwa. Vatiwo chimwe chakakosha kuti komisheni yesarudzo ishande pasina kupindira kwehurumende pamwe nekuti vashandi vehurumende kana mauto vasapindire munyaya dzesarudzo sezvaiitwa muno apo mauto aitaura pachena kuti ainge asingazobvumi kuti munhu asina kuenda kuhondo yerusununguko atonge nyika.
Mukatarisa zvinoitika kuZambia zvakati siyanei nezvinoitika muno. Vechiuto vemuZambia vanotendera kuzviisa pasi peutongi usingapfeki uniform. Zvichireva kuti vanobata zvechiuto havapindiri munyaya dzezvematongerwo enyika.
Sarudzo dzekuZambia dzakaitwa mwedzi wapera mushure mekufa kwavaMichael Sata dzakanzi nemasangano ekunze dzakange dzakachena. VaEdgar Lungu ndivo vakakunda musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mapato anopikisa muZimbabwe anoti zvinhu zvinosheresa zvikuru kuona mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachigadzwa kuva sachigaro weAfrican Union kana kuti AU. Mapato aya anoti hapana chavanoona chichave nepundutso chichabuda muAU panguva iyo vaMugabe vanenge vari sachigaro. Mutoreri wenhau Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Vamisheki tofama ngwana kagura badza ndivo munyori mubatori MDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai nhure Manikaland. Vakagura badza vanoti kusarudzwa kwaMugabe kuvesa chigaro weAU kuno vakatyamadza sezvo ivo pachavo vari kutadza kugadzirisa zvinoitwa zviri muZimbabwe zvinobata hupfumi, zvivakwa, mabasa, hutano, kodzero dzevanhu. Vakagura badza vanoti kunze kwekutadza kugadzirisa nyaya idzi munyika vaMugabe vari kuratidza zvakare kukundikana kana kuti zvese nekushaya hanya nemakakatanwa ari kuondonga bato ravo reZANU PF.
Isusu semaZimbabweans tichiona SADC is a regional organization, kuungana kwevanhu. Saka kuti muti vaMugabe nemadambudziko etinawo muZimbabwe muno, hatina petre, hatina chikafu, zvikoro hakuna, zviri kunetsa, kwakuti ngaaende koomirira SADC, abva kuSADC ngaamirire Africa. Hamuonere zvafanana nekuti munhu asina makumbo, kwakuti ngatiite makwikwi ekumhanya kukwira gomo rakadai ndiKilimanjaro.
Vakagura badza vanoti vamwe vatungamiriri vemuAfrica vakaratidza utsinye hwavo nekupa chigaro ichi kuna vaMugabe sezvo nezera ravo vachifanirwa kunge vave pamudyandigere. Vakagura badza vanoti zvichemo zvavo zvavanenge vainazvo zvine chekuita nesarudzo kutyorwa kwekodzero dzevanhu hazvizofambi nemazvo panguva iyo vaMugabe vanenge vari sachigaro.
Hapana kugutsikana kunomboita zvengoti zvetaichema zuro nezuwana, taichema ndiye Mugabe tichienda kuSADC chiri zviende kuAfrican Union. Asi kuti iye Mugabe ari akutongamira zvese, akuona zvese, ndiye wamajistriti, ndiye wajaji, ndiye wakuita zvese, hapana chinobuda ba, hapana chimukoba.
Asi mumwe mugari wemamutare vaDonald Maruwa vanoti kuvapo kwaMugabe kana kusavapo kwavo hakuna zvakunoshandura sezvo sangano iri risina zvarinobura. VaMaruwa vanoti sangano reAfrican Union pamwe nereSADC haana zvanoyamura ruzhinji rwevanhu vemunyika dzeAfrica kunze kwekuchengetedza vatungamiriri vadzo chete. Vapisha muchaura yainhengo yeMDC Renewal kuno kudunhu reManicaland.
Chekutanga ndiri kuona seelevation yaMugabe kuenda kuAfrica Union ari chairman zvakare weSADC, ndiri kuona sekunge pane dambudziko rakakura zvikuru because Zimbabwe yagara ine matambudziko neZANU-PF, yagara ine matambudziko nehurumende yaMugabe, saka hakusina kwetichaende kundotumira zvichemo zvedu izvozvo.
Vapasimonya kureba igweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights Association ZIMRIGHTS kuno kuManicaland.
Dzavano dziri nyaya dzinofamba zvakanaka. Tichatarisira kutoona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzichange dzichito wanzurudzwa kana dzisinganyatsokuvhenekwa zvakanaka. Kusvika pakuti temu yavo ichange iri temu isina kubudirira panyaya dzezvekodzero dzevanhu. Asi ndinofunga kuti pamwe vachakwanisa kudhila nenyaya dzakaita semasecurity issues, dzakaita senyaya dzana Boko Haram. Idzo nyaya dzandinofunga kuti pachezvavo masecurity issues inyaya dzavanonzwisisa.
Asi imwe nhengo yeZANU-PF kuno kuManicaland, vaTobias Machinga, vanoti kugadzwa pachinzvimbo kuva Mugabe nevamwe vavo kunoratidza kuti vakuru vakuru vemuAfrica vanovimbana vaMugabe. VaMachinga vanoti vaMugabe munhu anoziva zvizhinji munyaya yekuchengetedzwa runyararo, ndokusaka vakasarudzwa neruzhinji musarudzo dzakaitwa muna 2013. Kunyange hazvo paine mutauro zvichitevera zvakaitwa kuAddis Ababa kuEthiopia, nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana kwenyika dzinoti hapana chinoshamisa nekuvasa chigaro weAU sezvo chigaro ichi chichiitwa zvemadzoro. Izvo zvakapa kuti vaMugabe vaitwisa chigaro pakasvika nguva yavo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Zvichakadaro, mubatanidzwa wenyika dzemuEurope kana kuti sangano reEuropean Union nasi vazivisa kuti uchabvumidza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vange vachishanyira nyika dzemuEU sasachigaro weAfrican Union kana paine zvavanenge vachida kunoita kunyika idzi, kunyange hazvo vakatemerwa zvirango. EU yakatemera vaMugabe zvirango nevamwe vavo muZANU-PF muna 2002 ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Asi mutauriri weEU amai Catherine Ray vanoti kunyange hazvo vaMugabe vachange vachibvumidzwa kupinda munyika dzemuEU kwegore rinotevera semutungamiri weAfrican Union, vachazoona zvekuita navo kana gore iri rapera. Asi havana kujekesa kuti mudzimai vaMugabe amai Grace Mugabe ava vakatemerwawo zvirango vachabvumidzwawo here kupinda munyika idzi. Mukuseya danho ratorwa neEU, mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaNkululeko Sibanda.
Ndofunga kuti inini zvinhu zvandofunga kuti vanhu vekuZimbabwe vakawandisa vari kuona nhamo uye vanga vachifungidzira kuti European Union ichasimbisa panyaya yekuti vaMugabe vazive kana kuti vamwe vese vanoda kutonga matengero anga achiita vaMugabe vazive kuti aiwa pasi rino haresi kuzobvira radzokera kumashure richiti aiwa vanhu ngava vachitongwa zvakanaka. Saka ndoona kuti kubvisa kwavaita zvirango izvi kunoratidza kuti European Union haisina kunyatsosimbisa, haina masimba ekurwisanisa neutongi hwakaita sehwaPresident Mugabe hwanetsa vanhu kudai.
Muri kuona zvirango izvi zvichidzoserwa here kana utungamiri hwavaMugabe kuAU hwapera?
Zvinonetsa kuti zvirango zviiswe kana kuti zvidzorerwe nenyaya yekuti kuita kudaro koda kuti vanhu vasangane vawande, asi kuzvibvisa kunenge kwakareruka. Saka ndofunga kuti inini kana tichitarisira zvakamboitika kana kuti zvatinoti muhistory yekudyidzana kwenyika nenyaya yekuti nyaya yeinternational relations iyi hasati zvamboitika izvo kuti zvirango zvinobviswa nhasi zvodzoserwa, zvobviswa mangwana zvodzoserwa, zvinowanzoti kana zvabvisa zvatoenda hapasina nehanya na zvekuti zvinge zvichigadzikwa zvekechipiri. Saka ndofunga kuti ndosaka ndichiti nyaya iyi inorwadza zvikurusa nekuti tinoziva kuti ndopaperera saronganwa.
VaNkululeko Sibanda vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa kuHuddersfield University kuEngland. Vanga vari parunhare kuEngland kwakare. Vateereri, musakanganwi kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tichange tichitarisa nyaya yemafashamu emvura. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inavo zvakare. Magweta evaimbova sachigaro weZANU-PF kumashonaland west vatemba muliswa abhadhariswa madhora makumi mashanu zvichitevera kunonoka kwavaita kusvika kudare nhasi muchinoi. Vanhu vakasara vasina pekugara zvichitevera mafashamu akaitika kudhamu reTokwe Mukosi mudunhu reMasvingo gore rapera vanoti upenyu huchiri hwakavaomera sezvo pasina rubatsiro rwavari kuwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandembiri na Chris Kande.
Thank you, Blessing. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Tuesday, February 3rd, 2015. Thank you for joining us live from Washington. This is Jonga Kandemire. Here are our top stories this evening. Human Rights Watch has urged Zimbabwe to compensate displaced Tokwe Mkosi flood victims and encourage the African Union to press Harare to ensure full protection of the rights of the displaced in accordance with its legal obligations.
You do not resettle people on that kind of land, which is subject to multiple claims of ownership.
The deadly floods that have swamped some parts of Zimbabwe of late have been described by some experts as an indication of poor planning and decisions based on political expedience.
From the onset of the flooding situation, we've been looking at issues to do with shelter provision, where we are providing tarpaulins to affected families for temporary shelter.
And the South African government says it will not start deporting Zimbabweans who did not reapply for the Zimbabwean special permits.
So there isn't the 35,000 that's just sitting around waiting to deport it. We are still going to tally up and try and find out what happened to most of the people. But what we do know is that a good number of them have moved from the ZSP to ordinary work permits.
And joining you now is Chris Gande. Human Rights Watch has urged Zimbabwe to compensate displaced Tokwe Mkosi flood victims and encouraged the African Union to press Harare to ensure full protection of the rights of the disabled in accordance with its legal obligations under the AU Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa. The displaced victims say their lives have been ruined following ravaging floods last year, which left them homeless and poor. Our correspondent Thomas Chiripasi has more details from Harare.
In its report titled Homeless, Landless and Destitute, The Plight of Zimbabwe's Tokwe Mkosi Flood Victims, Human Rights Watch is urging authorities to compensate the 20,000 flood victims while encouraging the African Union to press Harare to ensure full protection of the rights of the displaced in accordance with its relevant statutes. The Human Rights Organization also called on United Nations agencies to directly monitor the situation of the affected people to ensure that humanitarian assistance was not diverted or used to coerce the victims to accept inadequate resettlement options. Speaking at the launch of the report, Human Rights Watch senior researcher Dewama Vinga said the Zimbabwe Human Rights Commission should investigate whether the relocation of the flood victims was done in a manner that does not violate their basic rights. Mavinga said it was worrying that the affected families were relocated on pieces of land that is in dispute.
You do not resettle people on that kind of land, which is subject to multiple claims of ownership.
Mavinga urged the affected people to approach the courts for remedial action. Studio 7 failed to get a comment from Masvingo Provincial Affairs Minister Kudakwashe Basikiti, who was not answering his mobile phone, while Home Affairs Minister Kembo Mohadi referred all questions back to Basikiti. The estimated 20,000 people were relocated from the flooded Tokwe Mkosi Dam Basin to Chingwizi Camp on Nwanetse Ranch in Mwenezi District, following the ravaging floods. Now, some of the affected families continue to complain that they do not have suitable accommodation. One such person is Kundiso Tevera, who told VOA Studio 7 that the small plots they were resettled on by government are inadequate for them to eke out a living.
Apana pe kubaka musha ukuti uti ndakavaka musha. Apana pe kuti iwone ngo akasesewa vana vakanga vasina zvitupa.
There is no place to build houses. Since some of us who were assessed by authorities have boys who are now majors, there is no place for them to build their own homes if they get married. And there is nowhere the new daughter-in-law would grow her own crops. There is nowhere to set up pens for goats, cows, and donkeys.
Tevera said waterborne diseases are prevalent at their new settlements, adding that affected families are walking long distances to fetch water from boreholes that were drilled by authorities. She said only 6 of the 36 available boreholes are servicing the entire community.
Yes, I just kugara nezvipfuwo nokuti hakuna zvemvura yekumwa. Hakuna zveufuro hwengombe.
We are not keeping our animals with us because there is no water for them to drink. There are no pastures for our cattle. We spend most of our time at boreholes. If you wake up in the morning, you will only return from the borehole between 2 and 3 in the afternoon. And at the end of the day, our children will spend most of the day hungry because of the shortage of water. The borehole water is very salty, and most children are now suffering from diarrhea. And when it's drilling, we also have a problem with scorpions, and they're biting, and they're very poisonous.
Another villager, Wanisai Muzenda, said access to food is a major problem in the new settlements, especially considering that they were resettled on some semi-arid land. Muzenda said most of their children are now dropping out of school because of the hardships faced by the displaced families.
My husband passed on a long time ago, and I'm on medication, so it's difficult for me to take my pills on an empty stomach. I have kids, and with these scorpions everywhere, it's hard to survive. Then I asked myself why the government has resettled us in this area. I also asked myself what kind of dam would be constructed in such an area. In other countries, they construct their dams in an orderly manner. I am pleading with President Robert Mugabe to address the situation.
Former Zimbabwe National Army soldier Kenneth Hlavano, who has also been seriously affected following his relocation to a new settlement, said he is concerned that authorities have not paid displaced villagers money as some form of compensation, despite moving them 3 times. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
In a related development, the deadly floods that have swamped some parts of the country of late have been described by some experts as less of a natural disaster and more the result of poor planning, lax enforcement, and decisions based on political expedience. Damaged watersheds, illegally built structures, and the neglect of drainage systems are some of the factors that have made the people much more vulnerable to enormous floods. Urban planners in the Ministry of Local Government, speaking on condition of anonymity, told Studio 7 that the lack of vision has seen the total collapse of the infrastructure. Heavy rains that have been pounding Harare since Sunday have left a trail of destruction, damaging homes and businesses in the capital. The Meteorological Department is also warning of heavy rains in the next 48 hours. Ashdown Park in Melbourne received a record 158 millimeters of rain Sunday.
The Zimbabwe Republic Police has appealed to motorists and the public to be on high alert as several people were trapped after trying to drive in flooded roads. The crisis has been worsened by Harare's failure to fund the Civil Protection Unit, which deals with humanitarian disasters. Areas around the Zambezi River Basin are on high alert following floods in Mozambique that have killed more than 159 people and affected nearly 160,000 people. Jesse Majome, Member of Parliament for Harare West, the most affected suburb in Harare, tells Studio 7's Blessing Zulu that the situation is desperate.
I want to think that in Harare, my constituents have possibly been the worst affected because there are suburbs such as Ashton Park, Bloomingdale, Tinwald North, and also Lenana Park and Good Hope, as well as Sunridge. I'm actually still trying to verify the extent of this, but definitely, you know, a lot of my suburbs in my constituency have been really badly affected. I got a call from someone from Sunridge last night, that's at about 8:30 p.m. They woke up to find that there was water that had reached a level of 30 centimeters in the house. You know, it seeped into lounge, sleep, bed, bases, and you know, she had to evacuate her elderly parents from there. And they slept at 3 a.m. scooping out the water. It's not totally the flood, but the flooding is one big problem, but there's been tree. The storm itself struck a lot of trees as well as wind blowing them. The roads were closed. On Monday morning, many roads in Harare West, in certain areas, were blocked because there are these old trees, mainly trees, jacaranda trees that are owned by council, that are on the along roadside.
What would you attribute this disaster to? Is it just nature or is also a man-made disaster?
I think this is a governance issue. There are some brand new suburbs that have gone on to, that have been planned, not planned, they've just been, that have been built onto places that had previously for ages and ages been left vacant.
That was Harare West MP Jesse Majome speaking with Studio 7's Blessing Zulu from Harare.
Blessing also reached the Zimbabwe Red Cross Society spokesperson Tekmo Mazuruse, who says his organization has stepped up to assist flood victims.
From the onset of the flooding situation, we've been looking at issues to do with shelter provision, where we are providing tarpaulins to affected families for temporary shelter. We are also looking at provision of other non-food relief items like blankets, you know, kitchen sets, water buckets, as well as aqua tips to purify water because some of the water sources have been destroyed. We are also looking at health and hygiene promotion, where we are educating members of the community in affected areas to also, you know, practice safer health and hygiene, you know, practices as a way of, you know, fighting against the spread of waterborne diseases. And as part of you know, the broader approach to the flood situation, we've also engaged the International Federation of the Red Cross to try and get some, you know, funding to assist our efforts. So we are happy to say we have received the disaster relief fund, which is meant to aid our efforts.
Which would you say are the most affected areas?
The most affected areas include you know, the Mashonaland Central and Mashonaland East, mainly Mvarabani, some parts of Mount Darwin, Mashonaland West, Manukaland as well as some parts of Midlands and Matabeleland North.
That was Zimbabwe Red Cross Society spokesperson Tekmo Mazuruse speaking with Studio 7's Blessing Zulu from Mashingo.
Chinoyi Provincial Magistrate Ignatius Mugova today remanded former ZANU-PF Provincial Chairman for Mashonaland West Province, Themba Mliswa, in custody, saying he will discuss bail conditions tomorrow. Mliswa is facing charges of allegedly possessing unlicensed weapons.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
The South African government says it will not start deporting Zimbabweans who did not reapply for the Zimbabwean special permits, as the Home Affairs Department is currently undergoing a process to tally and find out what happened to the remaining 35,000 former permit holders. In an interview with Studio 7, a spokesman of the South African Home Affairs Department, Maihlome Shwete, says there are not 35,000 Zimbabweans waiting to be deported, as many may have found other means to regularize their stay in South Africa or even returned to Zimbabwe. There have been reports that the South African government will start deporting those people under the program who did not beat the December 31st deadline to regularize their status in the country. Shwete tells Studio 7's Tatenda Gumbo the Home Affairs Department is fully aware of the remaining Zimbabweans who have not applied that way under the previous program and is finalizing the final register of all those that were supposed to regularize their status.
We are still going to tally up and try and find out what happened to most of the people. But what we do know is that a good number of them have moved from the ZSP to ordinary work permits. It's important to understand what the ZSP is. ZSP was done in 2010 for people who were in the country illegally, and it was done to try to regularize their stay. It wasn't the complete sum of Zimbabwean foreign nationals in South Africa, and it doesn't represent all Zimbabwean nationals in South Africa. It was specifically for those people who were in the country illegally. So some of those people may have moved from the ZSP to an ordinary work permit. I have spoken to a number of people who have done that. To the extent that deportations will happen, they will happen if anybody's undocumented, whether they're Zimbabwean or American. It's not an intention to target Zimbabwean nationals. It's everybody should be documented, and that applies in America and Europe too.
How will you be tallying to find out if some people have moved
well,
on?
We have the department took details of those people who had received the old special dispensation. They took details of those people, so we intend to do a survey to see what happened to them.
And looking at the new ZSP process, there are some who are already receiving their permits who reapplied. May you explain how exactly someone will regularize their stay in anticipation of the permit's expiration?
The same way it applies for anybody else. You apply for a certain work permit. When you apply for that work permit, it's clarified to you what you need to do. And in many of those cases, you apply from the country of origin. You are adjudicated, and then you are given a response by the department.
So you're saying that for the Zimbabweans, even if they are under the ZSP, they will have to follow the similar law like anyone else?
Yeah. Well, for the most part, we try to apply our law as equally as possible. What we expect of other foreign nationals is expect of the rest. We try to apply ourselves equally as possible.
That was Mahlome Shwete, spokesman of the South African Home Affairs Department, speaking with Studio 7's Tatenda Gumbo from Johannesburg, South Africa. The MDC formation of former Prime Minister Morgan Tsvangirai says it appreciates efforts by associations and individuals who are willing to assist victims of political violence as long as they respect the party's leadership and the constitution. This follows the handing over of a two-roomed house to a victim of the 2002 political violence by the MDC Veteran Activists Association in Ulawayo over the weekend. Party spokesman Obet Gutu says there is nothing wrong with that as long as the association follows the party constitution.
The gesture is most welcome, Jonga, as long as the Veterans Association is following the rules and regulations of the MDC led by Morgan Tsvangirai. We as the MDC, we say that all party members are bound by the rules, regulations and the constitution of the party. We are actually very delighted if members of the party form associations that are aimed at giving assistance to less privileged members of the party, in the sense that we are saying we are a big tent approach and the more the merrier. So as long as the Veterans Association and any other association for that matter that is linked or associated with the MDC follows the rules and regulations of the party, and more particularly respects the leadership of the party as elected as Congress, we have no problem.
That was MDC spokesman Obet Gutu speaking with Studio 7 from Harare. Many MDC members lost their homes and property due to political violence in the run-up to the country's polls in 2002 and 2008. We also spoke with MDC Veteran Activists Association spokesman Swithin Chirowodza, who says his organization is just helping victims after realizing that the party was not able to do so.
We just undertake a program of helping victims of political violence, and over the weekend we helped widow Regina Ndlovu, whose house was destroyed in 2002 by war veterans. And I should mention that several houses were destroyed in the area, but Regina Ndlovu was unable to come out of a stressful situation and misery. So we had to chip in and build a house, and quite a new house, and quite an improvement, because the old house that was burned was a thatched house.
We understand that you failed to invite your provincial leadership.
I think if there are reports that we failed to invite party leadership, that is mischievous propaganda. What actually happened is that we invited the president, Morgan Tsvangirai, 3 months ago. But as of Friday, we informed by a senior party member that President Morgan Tsvangirai could not come to the occasion because we are not in good books with some of the leaders in the standing committee.
That was MDC Veteran Activists Association spokesperson Swithin Chirowodza in Ulawayo.
You are listening to Studio 7 for Zimbabwe from the Voice of America in Washington.
Studio 7 can be found on the 4930, 5930 and 15455 kHz shortwave frequencies. We also broadcast on 909 medium wave or AM frequency.
Coming up,
a political analyst Pilani Zamchia says the Zimbabwe civil society is in a sorry state and unable to play its watchdog role.
But first, a look at regional and international news.
The United Nations World Food Programme says it is extremely concerned by images circulating on social media showing WFP food boxes with Islamic State in Syria rebels posted over the WFP logo. The Islamic State, also known as ISIS or ISIL, is trying to exert control over millions of people in Syria and Iraq.
And an attack on a bus in Bangladesh killed at least 7 people and injured 16 others today in the latest violence attributed to political unrest in the country. Authorities blamed opposition activists for throwing the firebombs that ignited the bus as it traveled from the coastal town of Cox Bazar to the capital, Dakar.
Despite European Union sanctions targeting President Robert Mugabe and his inner circle, the Zimbabwean leader is now free to visit Europe as long as he is traveling on African Union business as chairman. This announcement from EU spokesperson Catherine Ray today says after Mr. Mugabe took over the EU chairmanship at a summit in Ethiopia, Addis Ababa. The European Union slapped President Mugabe with travel and financial restrictions in 2002 over human rights violation concerns. But following his new EU portfolio, the EU spokesperson told the Associated Press news agents in Brussels that the ban will be lifted when Mugabe is traveling under his African Union chairmanship capacity. She did not, however, say whether the moratorium will also apply to First Lady Grace Mugabe, who is under similar restrictions. For perspective, reporter Ntungamili Nkomo reached political commentator Nkululeko Sibanda.
I think that for the millions of Zimbabweans who have suffered under Mugabe's regime in the past three dozen of years, that this is terribly bad news. One would have wanted to continue to see the Europeans standing firm on principle against a man who has caused untold suffering to millions of people on earth. And I think that this is a terribly sorry position. But the other problem is that it forces a rewrite of history into which Mugabe seems to be slowly but surely eventually becoming the winner in an argument of protecting human rights against some form of shallow ideology that is not neither Pan-Africanist nor truly nationalistic in the sense of building the nation of Zimbabwe.
When Mr. Mugabe's tenure as AU chairman expires, do you see the European Union reintroducing these measures?
It's very clear to me that the manner in which these sanctions have been relaxed is such that it's been done very quickly, indicating that no conference has taken place, that no serious or heavy consultation has taken place. And historically, it takes a lot longer to put sanctions into place than it does to remove them. And I think that this is will be one of those first instances in the history of international relations where you get sanctions put back into force just immediately, or as things expire. They're likely to just leave them at this at the current level, or to continue finding reasons to relax them further and further.
Political analyst Nkululeko Sibanda on the line from England with reporter Ntungamili Nkomo.
Meanwhile, some opposition parties in Zimbabwe and political analysts say President Robert Mugabe's elevation to the position of African Union chairperson will not resolve the country's social, economic and political challenges. Our correspondent Taurai Shaba has more details from the Midlands capital, Gweru.
Most local opposition parties are of the view that President Mugabe's new continental post will not benefit Zimbabwe. National spokesperson Brian Dube of the MDCT's youth wing says the president's elevation is retrogressive.
President Mugabe's stance of trying to fight, basing on illusions of neocolonialism, does not benefit anyone. It has failed to benefit Zimbabweans at all. And what I want to make clear is that President Mugabe is not a champion of human rights. He's actually a champion of human rights violations. because even himself he is quoted as saying he has degrees in violence. So I don't really understand anyone who would say President Mugabe is a champion of the African people. He has not done anything to actually show that, apart from the claims by his present worshippers in his party.
His views are echoed by former MDCP legislator Meshack Tofamangwana Kagurabadza of the same MDC formation, led by former Prime Minister Morgan Tsvangirai, who says African leaders let down the continent in appointing Mr. Mugabe as the AU chairperson.
Well, it's more than a slap in our face. It's more than that, because Mugabe has totally failed to run Zimbabwe. You can see that other regions, like, you know, Asia, the Americas, the leaders have control of their own situation. Their economies are expanding, but ours is just going down the skids. So there's no way under God's green earth you can expect Mugabe to handle Zimbabwe, SADC, then African Union. It's a sheer waste of time.
Pat Monya Kureba, a lawyer and chairperson of the Zimbabwe Human Rights Association, or ZimRights, in Manicaland province, says that Zimbabwe has the right to leave the African Union as it is done on a rotational basis. However, Nyakureba says since President Mugabe is currently the leader of Zimbabwe, that makes it difficult for him to fully comply with the expectations and desires of human rights defenders who feel that he is not the best person to deal with such issues.
The first thing is that the president is a chairperson of the African Union in his capacity as the president of Zimbabwe. So I think the most important thing is that Zimbabwe is the chairperson of the African Union. And as a nation, I think we should be proud and associate ourselves with that. But however, the ability of the president in his capacity as the leader of Zimbabwe and of African Union to deal with human rights issues and violations that are taking place across Africa is another issue. The president is not the best person who can deal with human rights violations and abuses, because his name will be mentioned when the names of human rights violators is mentioned.
Conflict Resolution and Development Studies lecturer with the Zimbabwe Open University, speaking as an independent analyst, says President Mugabe's identity as a Pan-Africanist puts him in a better position to occupy the AU chairmanship. But Dewa also says it should not be expected that Zimbabwe and Africa at large will benefit much from Mr. Mugabe's chairmanship.
The Zimbabweans stand not really to benefit much from the AU or from his chairpersonship. Why? Yes, in terms of the wealth of ideas, he is okay. He's a strategist, he's a Pan-Africanist. But let me tell you something here. The Pan-Africanists are rich in terms of the mindset and ideology, but they are poor in as far as the resources are concerned.
Vincent Chakunda, a PhD candidate in public administration with Fort Hare University, also speaking as an independent analyst, says it is too simplistic to dismiss the importance of the AU chairmanship as it is a strategic position. Chakunda says Mr. Mugabe could use the position to spruce up Africa's image and to re-engage with the international community.
Being chairperson of the AU strategically positioned our president to engage the most strategic investors around the world for the benefit of the country, the region, and the continent. But the most important thing, perhaps, is to rebrand Africa and to start the politics of engagement with the spirit of developing our continent. You know, the president has not been relating well with the Western countries. But the most important thing now is to normalize those relations. So I think it's now the most strategic and the most golden opportunity given to our country in order to engage all those nations for the benefit of
While our congratulating country. President Mugabe for being chosen to the rotational position, President Marcelina Chikasha of the African Democratic Party describes as an anomaly the fact that the president has been chosen to chair the AU while there are problems linked to issues of good governance in his own country. Responding to the question on whether or not President Mugabe's concurrent chairing of the Regional Southern African Development Community Bloc and the AU might impact on how the two bodies might broker any problems that may be brought before them by the Zimbabwean opposition, Chikasha argued that Zimbabweans must learn to solve their own problems without looking to outsiders.
Thank you, Taurai Shaba. That was Taurai Shaba reporting from Gweru, and he brings the show to an end. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Remember to stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. when we'll discuss the flooding problems in Harare and in the country. This is Jonga Kandemiri.
Siyabonga Jonga lo Chris lichona njani sapho leZimbabwe yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesivile mhlaka 3 ngohlolanja 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wola mgela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Thina ngapha etholo asikazizilutho. Okuthiwa yinto yokuthiwa lumncedo. Nxa abe mhloko omposi bekhala, kutho ukuthi lathi sikhala lawo. Akula lutho esiye salizuza.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi uhulumende kumele aphathise abantu abavelelwa ingozi yokudilikelwa izindlu zidilizwa lizulu lesikhukhula lanyakenye.
Mona ngani imindo yopinion isiye sileke kakhulu ukuthi ime kakhulu njalo iqinise ngodaba ekade ivele iliphethe. Mbona lokhu ukuthi buyisele emuva njalo kusibuhlungu kakhulu ikakhulu ebantwini abafelwe ngabantu kumbe abadubeke kakhulu ngombuso kaPresident Mugabe.
Umanyano we-European Union uthi uzavumela uMongameli Mugabe ukwethekelela emazweni akulumanyano njengomgcinisihlalo we-African Union lanxa nje wamfakela izintsheziso zenotho.
Kuqhamuka inkulumo phakathi kwenye inkokheli yebandla le-MDCT lohlangothi lwabazithi balwa impi yenkululeko bengabe bandlaleli phezu kokwakhelwa indlu wemuli eyadilizelwa indlu ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi uhulumende kumele aphathise abantu abavelelwa ingozi yokudilikelwa izindlu lizulu lesikhukhula lanyakenye. Linhlanganiso yethule impumela locwaningo olumayelana lesehlakalo lesi oluthiwa Homeless, Landless and Destitute, The Plight of Zimbabwe's Tokwe Mokosi Victims. Lolu cwaningo lukhuthaze umanyano wamazwe omhlaba United Nations ukuthi uphathise abadilikelwa izindlu ngoba uhulumende ezithathela uncedo oluyabe luphiwe abantu laba abedlula inkulungwane ezintathu, i-3000. I-Human Rights Watch icebise umanyano wamazwe abensundu i-African Union ukuthi ikhuthaze uhulumende ukuthi aphathise abafinyelelwe lizulu lesikhukhula njengalokhu okuphansi kwesivumelwano se-AU sokuphathisa abawelwa ingozi ese-Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa. Omela isigaba secholotsho unkosikazi Roselyn Siphepha Nkomo webandla le-MDCT utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi lasesigabeni sakhe uhulumende kaphathisi.
Thina ngapha etholo asikazuzi lutho okuthiwa yinto yokuthiwa lumncedo. Nxa abe mhloko omposi bekhala, kutho ukuthi lathi sikhala lawo. Akula lutho esiye salizuza. Abangabe bebuya bangabuya badlule abakahulumende bafike bazenze ngazane kukhona okubuyayo kumbe bafike nje bathi hayi sesilubonile udubo. Yikho ke okucalisa nxa thina sesisesingena labafuna ukuthi basincedise. So kuluhlupho njalo ngoba kumele siqale siyolotsha emahhofisi nabo-DA. Yebo ye kumele sisebenze labo. Kodwa labo kwesinye isikhathi kababoni kufanele ukuthi lathi kumele bayakhulumisane lathi kuyenzela ukuthi sikwazi sihambe sokuthi sihambe sikwazi ukuthi hayi lapha sibili abantu babancediswanga ngokuthi akulalutho olukhona kumbe kabancediswanga ngokuthi hayi kulalesi sizathu nalesi sizathu kumbe khona kuzancediswa kodwa kuthule ukuthi asikwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Ye, kodwa nxa sikhangele singathi kukhona yini ezombangazwe lapha ekuphathiseni abantu abafana lalaba bemkosi labecholotsho.
Akuzoze kuyekele ukuba khona kwembangazi. Akuzoze kuyekele. Abemkhosi bangcono bethoko mkhosi. But thina vele ungakhangela ukuthi lokho mina ngangena kule constituency njengomuntu oku-MDC. Laphana kusebenza uhlangothi lwezandla. Phela nxa bengafuna ukusebenza lami ema-officials vele bayatshela ukuthi bangasebenzi lami. Okuningi ngiyabe ngasoze ngikwazi. Abantu bazancediseka kanjani ngabantu abantu abavotela uMrs Siphepha kunzima ukuthi babe lengcwadi banxekiseke. So ngibona ngazani yiwunzima obukhona, kodwa ngingasakwazi ukuthi abetoko nkosi labo kodwa baphakathi kwezano kulo MP wezano. Uthi ukuthi ukwehluleka nje kukahulumente ukuthi ancedise. Ye, okuhamba ngazo kukhona lakho kuyengezelela.
Lo ngonkosikazi Roslyn Siphepha Nkomo omela itsholotsho edalela ephalamente engowebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare.
Umanyano we-European Union namhla wazise ukuthi uzavumela uMongameli Mugabe ukwethekelela emazweni akulumanyano njengomgcinisihlalo we-African Union. Lanxa nje wamfakela izijeziso zenotho. Isikhulumeli se-EU unkosikazi Catherine Ray uthi izijeziso ezafakelwa uMgabe lezi zizabekwa eceleni okomnyaka ozayo ukwenzela ukuthi enelise ukuya emhlanganweni engaba khona phakathi kwe-AU le-EU. Kodwa kasatshongo ukuthi unkosikazi Mugabe yena owafakelwa izijeziso laye uzavunyelwa na ukuhamba lo Mugabe. Amazwe e-Europe afakela uMgabe izijeziso ngomnyaka ka-2002 emethesa icala lokwephula amalungelo oluntu. UMgabe ukhethwe ngeviki edluleyo ukuba ngumgcinisihlalo we-African Union. Ukuhlaziya inyathelo le-EU leli sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani mina nxa ukhangela ukuthi izijeziso lezi zazifakelweni indlela yokuthi zazifakelwe ukuthi uPresident Mugabe ubebonakala njengomuntu ongalandeli amalungelo abantu njalo ongakwazi ukuthi asebenze nabanye endabeni zombusazwe ngendlela engelabudlwangudlwangu nokulwisana. Ngibona ngani mina izijeziso lezi bezisebenza umsebenzi omhle kakhulu. Nxa sezikhitshela ukuthi yena uPresident Mugabe useku-African Union, kodwa kungaqalanga kwalungiswa leyinda isisusela sokuthi kathi kungani zazifakiwe. Mbona ngani mina European Union isiyehluleke kakhulu ukuthi ime kakhulu njalo iqinise ngodaba ekade ivele iluphethe. Mbona ngani lokhu kusibuyisela emuva njalo kusibuhlungu kakhulu ikakhulu ebantwini abafelwe ngabantu kumbe abadubeke kakhulu ngombuso kaPresident Mugabe.
Ngemva komnyaka khonapho uMgabe engase ngomkhokheli we-AU, ubona i-European Union iziphendusa yini lezi zitsheziso?
Nxa sikhangelisisa siye muva, angiboni mina ukuthi singaba la umzekeliso ukuthi kukhona izijeziso zake zekethiswa zabuya zabuyiselwa ngemvana kwalokhu kumba ngemvana kwesikhathi. Kujwayele ukuthi nxa izijeziso zomnotho kumbe zifana lazen ezikade zikuphezeni uMgabe, nxa zifakiwe kazikaze zande zibuyisele umuva kufanele ziqaliswe kutsha. Khonokho ngibone ngani mina wenza ukuthi kungabi lokwethemba ukuthi mhlawumbe uPresident Mugabe uzabuya afakwe kulezi jeziso. Kunzima kakhulu ukuthi zibuye zibuyisele kanjalo, kathi sangithi benze nje ngoba bafuqwe kakhulu i-African Union. Ngakho-ke nxa seziphela kuyabe kungekho into ebafuqayo kangako ukuthi bazame ukuzibuyisela njalo. UPresident Mugabe uyabe vele elungiselela manje ukuthi akholise phela ekwazi ukuthi kakwazi ukuthi uzatholani nenye ivisa.
UMnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi ehlaziya ezombusazwe sixoxelaye ekwele Bhilitane.
Ukusenjalo amabandla aphikisayo abalondoloza amalungelo oluntu kanye labenhlanganiso ezizimeleyo zodwa bathi kuyadingeka ukuthi izwekazi le-Afrika lizinoka amakhwapha lizibuza ukuthi kanti nxa inkokheli ingenelisi ukulawula umuzi wayo ngendlela izalithini leli zwekazi kulandela ukubekwa kwamongameli Robert Mugabe ukuba ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-African Union. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
UMongameli Robert Mugabe ubekwe ukuba ngumgcinisihlalo we-African Union ngeviki ephelileyo, osokusitsho ukuthi usenguye ophethe intambo kuzwekazi kanye lakwinhlanganiso yamazwe angezansi kwe-Afrika, i-Southern African Development Corporation, okomnyaka wonke. Isikhundla lesi sinikwa inkokheli zidedelana phakathi kwenhlanganiso ezisemhlubulweni emihlanu zezwekazi leli, okwakhathesi obesekulithuba lezansi Afrika ukuletha inkokheli. eminyakeni esanda kudlula i-AU le-SADC zaziphatheke kabanzi ekuxazululeni ingxaki zeZimbabwe kwezombusazwe phakathi kukamongameli uMugabe kanye lenkokheli yebandla eliphikisayo umnumzana Morgan Tsvangirai. Umnumzana Godwin Phiri oyingcithi ekucubunguleni ezombusazwe njalo eke waba kumanyano wenhlanganiso ezizimele zodwa iNational Association of Non-Governmental Organization inango uthi ukubekwa kukamongameli kulesi sihlalo ngalesi sikhathi akudali mahluko kuleli ngoba i-AU le-SADC zivelese zaqedelana leZimbabwe zageza izandla. Uthi nxa elokhu ekhona ocabanga ukuthi indubo zakulezi zizaqedwa zinhlanganiso lezi uyazikhohlisa.
Ivele iZimbabwe ayisekho ku-agenda ye-SADC le-AU. Baqedela nale Zimbabwe ngo-2013. So nxa ukhona kwathi yonke ikhangelele ukuthi mhlawumbe inkinga esingabe silazi elizweni sizalungisiswa i-SADC le-AU, bona ngani siyabe silahlekile. I-SADC le-AU sezathi maZimbabwe sesiqedelane lani sesilungisile salupha ukhetho. Singabe singavumelani lalo kodwa bona ngokubona kwabo lukhetho lwenziwayo lwaphela. Bona ukuqhakathekisa ukuthi nje amaZimbabwe somele sifike ebangeni lokuthi uma silenkinga esilazo sifunde ukuzilungisela izinto zethu sodwa.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Gerald Maphosa uthi lanxa kungasela okuningi okungenziwa zinhlanganiso lezi mayelana leZimbabwe kuyakhathaza ukuthi umuntu olembali engcolileyo kangaka ekulondolozeni amalungelo oluntu abekwe ukuze akhokhele izwekazi ngoba kuletha imibuzo yokuthi i-Afrika ivele ihloseni njalo kuyini ekukholwayo ukuthi kulungile kumbe akulunganga.
Nxa ezakhokhela inhlanganiso yezwekazi lase-Afrika thina simi kanje kutshoni ngezwekazi le-Afrika sizaqhubekela phambili yini? So sisimi ngapi njengelizwe njengenhlanganiso yase-Afrika sithini thina njengenhlanganiso ye-Afrika nxa kuyukuthi khona izinto eZimbabwe azimanga kahle sibe sesiba lo mkhokheli ozasikhokhela yena ekhokhela ilizwe izinto ezingamanga kahle khona sithi uzasenzelani uzasisa ngapi.
Omunye njalo okhangela amalungelo oluntu unkosikazi Sehlule Mleya uthi ubudlelwano bukamongameli lamazwe yaseMpumalanga abumanga kuhle okokuthi lapho okuhlanganwa khona kukhulunyiswana ngeZimbabwe kuhle kuqhamuke inkulumo zokulwa. Ithuba leli lokumela izwekazi uthi lilakho kuletha ukukhulumisana kuhle lapho umongameli azahlangana lamazwe la inkulumo ingaseZimbabwe alithemba ukuthi kuzenza badle ndawonye bafunde kakutsha ukuthi balakho ukusebenzelana.
Siyananzelela ukuthi ubaba uMugabe yena ungumuntu obevele engazwisisani labelungu engazwisisani lamanye amazwe. Engxenye lokhu kungaba lithuba elokuthi athole isikhathi sokukhulumisana labo esegqoke ibhatshi elokuba ngumkhokheli owe-Afrika yonke jikelele. Mbona ngani ulaka olukuye lolaka olusebantwini labana abanye abalwisana laye abelungu engxenye lungadeda bekwanise ukuthola isikhathi sokukhulumisana.
Ibandla le-Movement for Democratic Change lilembali yokukhweza ingxabano yalo lomongameli kunhlanganiso ye-AU le-SADC. Lanxa ezikhathini eziningi amabandla aphikisayo esithi inhlanganiso lezi azincedi kangako ngoba zilobudlelwano le-ZANU-PF, ukungenela kwe-SADC kwaphathisa kunkulumo ezaletha uhulumende womanyano. Inkokheli kubandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo uthi sokusobala ukuthi inkokheli ze-Afrika bezivele zingaphathisi okuhlupha kuleli ngoba zivele zibuka izenzo zikamnumzana Mugabe.
Sokukhombisile ukuthi sasikhuluma iqiniso ukuthi lokho kwenzakala ebandleni lethu lokwenzakala kuZulu waseZimbabwe amazwe e-AU le-SADC kabasoze benze lutho ngoba kibo uMugabe ngumuntu abafuna ukusebenza laye njalo yonke into embi ayenzayo kibo yinhle. Njengebandla le-MDC osokusele ukuthi izalane zaseZimbabwe sibambane sibe nyandanye sidinge indlela yokulungisa inhlala kuhle yethu.
Owake waphatheka kukhetho kubandla eliphikisayo njalo ekunhlanganiso ezizimele zodwa umnumzana Hussein Sibanda uthi kazi iyozala nkomoni lapho ilizwe lingadinga ukuyaxoxiswana ngalo kulezi nhlanganiso zona ziphethwe ngumongameli.
Besinanzelela ukuthi bekuyiwa ku-SADC bekuyiwa ku-African Union manje njengoba yena ubaba uMugabe sengu-chairman mbona ansokuza kuba nzima kakhulu ukuba indaba yeZimbabwe iyehlafunwa ngaphandle kweZimbabwe ngenxa yokuthi usebambe izikhundla zonke. Njalo ekugcineni kuyabe sekunguye okumele nxa kulencwadi yokuthi umuntu egunguna kumbe umuntu elolutho olumhluphayo lapha ngeZimbabwe aye kuye.
Umnumzana Gordon Moyo owebandla leMDC Renewal uthi kumele ezinye inkokheli zingamvumeli uMgabe ebulala izwekazi njengalokhu ebulele elakhe ilizwe. Wengeze esithi kangeke ahambisa umbono wekusasa ye-Afrika i-Agenda 2063 yena vele u-2016 esefiphala kuye. Isikhundla sikamgcini isihlalo siphathwa kumnyaka owodwa zinkokheli ezivela emihlubulweni ebalisa enyakatho, ezansi, empumalanga, entshonalanga kanye lenkabazwe yezwekazi le-Afrika. Isikhundla lesi sesake saphathwa ngabagoqela abamnumzana Thabo Mbeki, uDennis Sasongweso, uJakaya Kikwete, lomuyi uMuammar Gaddafi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
So uqhamuke inkulumo phakathi kwenye inkokheli yabandla leMDCT lohlangothi oluzibiza ngokuthi MDC Veteran Activist Association bengabe bandla leli phezu kokwakhelwa indlu kwemuli eyadilizelwa indlu elekamelo elilodwa ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Unkosazana Regina Ndlovu oSt Peter's duzane lakoBulawayo wakhelwe lindlu ngabenhlanganiso ye-MDC Veteran Activist Association. Wabe ngumhlonitshwa emkhosini wokunikeza unkosazana Ndlovu lindlu bekungumnumzana Tapuwa Mashakada owake waba ngumsekeli kanobhala jikelele webandla leli. UChris Gando Studio 7 uxoxele siphathamandla sebandla leMDCT koBulawayo umnumzana Gifty Banda yena othi lanxa okwenziwe ngabe MDC Veterans Activist Association kubukeka kabazange balandele izinqumo zebandla.
Indaba yenziwe indaba enhle kakhulu Chris, indaba ebukeka ukuthi kuyatshengisa ukuthi ama members MDC ayanakekela abantu ababe besesigabeni esinzima kakhulu. Ukuthi ama-war veterans ayenzele omunye wethu indlu, siyakuthokozela lokhu njenge-province.
Ya, sizwa kuthiwa... Oh, ungaqhubekela phambili.
Kodwa iphutha esilibonayo yikuthi abantu mabe siyanceda ngaphansi kwenhlanganiso ye-MDCT kufuze bancede belandela i-constitution yani ye-MDCT. Kufuze babuye babikele i-province into ababefuna ukuyenza kuleyo province. Kodwa bona mase besenza ukuthi behambe ku-province befike beyenze izinto ezicacileyo kuyena leyo province, noma zizinhle kangakanani zigcina sezingasabukeki kuhle.
Manje pho njengebandla kuyini okuzenzakala? Lizabamisa yini kumbe kukhona elizakwenza?
Sisoze sibamise, sizoxoxisana labo sibabonisa ukuthi kufuze balandele i-constitution entweni zabo zonke abanjani abazenzayo, because thina silibandla le-MDC, we are a party of excellence. Sizozama ukuxoxisana labo ukuthi sibone izinto ngelihlo elilodwa.
Kanti bona vele bami njani simo sabo, ngoba sesike sezwe esikhathini abanye besithi hayi le bandla libazi abantu labo.
Abekho ku-constitution yeparty, kodwa ngama-members eparty. Inhlanganiso yabo siyayikhangela, siyayibona ukuthi inhlanganiso abafuna ukuthi babumbane bengabantu, asila sici lakho lokho.
Umnumzana Gifty Banda isiphathamandla sebandla leMDCT koBulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le koBulawayo. UChris uphinde waxoxa lesikhulumeli senhlanganiso yeMDC Veterans Activist Association umnumzana Swithan Chiworodza ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Ngingathi Chris ona Amazon lawa ukuthi asilandeni mbona ngani ngesikhiwa kuthiwa unfortunate ayadanisa Amazon lawa ngoba into eyathi ingamelanga iphume kodwa njengoba usebekhulumile sebekufake ebantwini ngathi ukuthi ngabantu abalutshwane nje Chris abenza ukuthi kube lobudlwangudlwangu ephathini and yibo bona laba abantu abangafuni ukuthi sitshengise uthando kwabanye be-MDC abahlukuluza iZANU-PF. Ngatsho mina ukuthi ngibabuze ukuthi kuyini okubi ukuthi sincede omunye wethu owalinyaza iZANU-PF. Kuyini ongabe kukubi ukuthi sincede umfelakazi ongelandli wathisele iZANU-PF, wathisele indlu iZANU-PF. Uzabona ukuthi abantu abala khonoku ngabantu abalomona, abantu abangazwisisiyo, abantu abafuze yona iZANU-PF esiyilwisayo.
Bathi bona into eliyenzileyo into enhle sibile ebukekayo kodwa abakusolayo ukuthi alikwenzanga phansi kwezinqumo zebandla.
Ngathi thina siyinhlanganiso ezimeleyo asidingi ukuthi sibe yingxenye ye-MDC. Siyinhlanganiso ezimeleyo eyama-veterans e-MDC. Esakwenzayo ukunusa uMnumzana ubabuthi wangirayi ukuthi abe khona mzwana sivula ilanga mhlaka 31 January. Kodwa umbiko owabuyayo ngomunye umkhokheli we-MDC ngokuthi thina asinanzi abanye abasebenza lobaba uTwangirai. Njalo ngalokho-ke uTwangirai kasoze abuye. Wathi yena uTwangirai bazamvala ukuthi abuye. Sathi hhayi thina siyaqhubeka ngoba siwazi ukuthi umsebenzi esenza umsebenzi kaNkulunkulu. Njalo sathi saqhubeka. So ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi thina asizange sinyuse inkokheli ze-MDC.
Manje selizathatha nyathelo bani phezu kwalolu daba?
Njengoba ngithilo Krishna siyinhlanganiso ezimeleyo, into esizayiyenza kathesi ukuthi sikhangele ukuthi omunye owalinyazwayo, omunye owayenza ukuthi ahlupheke iZANU-PF singamsiza njani.
Umnumzana Swithan Chiworodza isikhulumeli senhlanganiso ye-MDC Veterans Activist Association obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Ku-Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela udubo lwempophoma zamanzi osoluhlasele imizi ngemva kokuna kwezulu eliningi.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amakhulu lamakhulu amasotsha akwele Chad abikwa engene kwele Nigeria lamhlanje phansi kwemizamo yebutho lomanyano wamazwe angentshonalanga kwe-Afrika eyokuthatha indawo eseziphansi kombuso wabahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo kwele Nigeria abeBoko Haram.
Intatheli zindaba yomsakazo we-Al Jazeera uMohamed Fahmy ubikwa eselakho ukukhululwa ijele lakwele Egypt lapho avalelwe khona ngemva kokubanjwa ngamandla ukuthi athi kaseyisizalwane se-Egypt. Lokhu kuphalelo lizwe ukuthi limxoshe elizweni lapho abevalelwe kwamaviki ayisithupha. Ube yisizalwane se-Egypt ne-Canada.
Ukuziphetha ezivela kwamanye amazwe, uhlangothi olukhangelane lokulwisana lendlala kumanyano we-United Nations olwe-World Food Programme luthi lukhathazekile ngokukhitshwa kwemifanekiso yawo emaphakethini okudla okwabelwa abantu kwele Syria kufakwa umbhalo weqembu labahlamuki besimoslem abe-ISIS.
Inhlanganiso esizimeleyo bezithe gwaqa eHarare lamuhla lapho izivumelane khona ukuthi indlela ukhetho lweZambia olokudinga umongameli olwaqhutshwa ngayo ibikhululekile njalo kufanele eZimbabwe lilandele indlela efanayo ukukhetho oluzayo olokudinga abazamela iChirumanzi zibakwele Mount Down West edalele parliamente. Omunye wabakhulume kulomhlangano obuqoqwe inhlanganiso ikhankazisela ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo eZimbabwe Election Support Network iZESNI yingcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Philani Zamchiya yena othe inhlanganiso ezizimeleyo kwele Zambia zona zenelisa ukuthi zifundise abantu ngokuphathelane lokhetho lokunye ngendlela engcono nxa siqathaniswa leze Zimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sizweni imbono kaMnumzana George Mkhwana Zincwethi ecubungula ezombusazwe.
IZimbabwe lokhu yathola uzibuse ngo-1980 ayikaze ithole omunye uhulumende ngaphandle kowezanu. Njalo ayikaze ithole omunye umongameli ngaphandle kaRobert Mugabe. Kanti-ke iZambia ngicabanga ukuthi lapho esesikhona kungaba nguhulumende wesihlanu kulokhu kutshintshanwa. Sekungathi sebekhulile ngendlela abaphatha ngayo izindaba zabo zokhetho. Akusekho lokhuyana kobugovu kwabantu abangena embusweni bebe sebefuna ukubambelela bengasaphumi. Yikho ke kudala umahluko ke lokwaseZimbabwe ngoba izanu impande zayo sezatshona iligwala iyesaba ukuthi ingazivule isikhala. Ivumela ukuthi izinto ziphathwe ngendlela eqondileyo kungenzeka kuyiphunyuke.
Akusoze kube lula na ukuthi kwenziwe inguquko njengokuthi ugwalo lwe-voters roll lwabelwe abanye abaphatheke ngokhetho, njalo le nhlanganiso ye-ZEC layo ingani yakhululeka kuhulumende?
Ye, ngoba lona vele alukho ukhetho okungathiwa lukhululekile. Ma uzothola ukuthi ugwalo lolu okhulunywa ngalo yona i-voters roll akuvumelekile eZimbabwe ukuthi uthole ukuthi laba abanye abancintisayo bayayiphiwa ngesikhathi. Kumele kube njalo. Ma kungasabanga khona lokho kukhomba ukuthi akukho vele ukukhululeka. Kuningi nje okusolakalayo njengoba nje besho nokuthi laba ababhalisela ukuthi babheke babuke ukuthi ukhetho luqhubeka kanjani kulezi mali ezithile ezibakhinyabezayo ukuthi bakhululeke ukuthi bakwenze lokho. Ikanti-ke bekumele kuvuleke kube lula emntwini wonke ofisa ukubona ukuthi ukhetho luphathwa ngendlela ekhululekileyo yini. So ilizwe laseZimbabwe lisasalele emva kakhulu mase kubhekwa izindaba zokhetho ngenxa yakho khona lokhu ukuthi liphethwe ngabantu abangontamo kayithileke.
Siyananzela ukuthi inhlanganiso lezi ebezihlangene ziyavumelana ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo kwele Zimbabwe azisebenzi ngendlela efaneleyo nxa ziqhathaniswa leza kwamanye amazwe njengeZambia. Kuyini okusilelayo lapho?
Okukhona yikuthi isimo esikhona asibavumeli ukuthi basebenze ngokukhululeka. Kusasenemithetho ebabophayo, kusasenemithetho ebavimbayo ngokufuna i-accreditation. Uku-accreditation yakhona izokwenziwa ngabantu abazabenina lezo nhlanganiso abacabanga ukuthi sizabaphazamisa. Ikanti-ke ezweni laseZambia konke lokho kakukho.
Lo Mnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ukusigqiba ezalamhlanje sikhangele ebezihamba phambili.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi uhulumende kumele aphathise abantu abavelelwa ingozi yokudilikelwa izindlu lizulu lesikhukhula lanyakenye.
Umanyano we-European Union namhla wazise ukuthi uzavumela umongameli Mugabe ukwethekelela amazwe akulumanyano njengomgcinisihlalo we-African Union lanxa nje wamfakela izijeziso zenotho.
Kuqhamuka inkulumo phakathi kwenye inkokheli yebandla le-MDCT lohlangothi lwabazithi balwa impi yenkululeko bengabe bandlaleli phezu kokwakhelwa indlu kwemuli eyadiliselwa indlu ngabacathangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF.
Hayi ke kwanelo kwalamhlanje. Oliver Lelisayo ngentungamili Nkomo
losithandekile Mhlanga silichiya ku-Studio 7 Live Talk.